vamwe vanga vachikwira mabhazi ezupco amaisinikiwe nyama dzavo vati kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi vamwe vakamira mumabhazi umu vasina pekugara kuri kuvaisa panjodzi yekubata chirwere checoronavhairas sezvo vanhu vanenge vachingofemerana vasina zvekuvharisa miromo kana mhino dzavo kana kuti mamask amai nyama dzavo vati chimwewo chinonetsa ndechekuti pazviteshi zvinokwirirwa mazupco nemakombi hapana kushambidzika sezvo pasina zvekugezesa uye mumabhazi nemumakombi aya hamuna mishonga yekupfapfaidza zvinoita kuti vasazobatira zvirwere
embembera ii mazupco haasi kutoita because vari kutsindirana zvekuti kana chero bhazi rikaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwane vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vakumhanyira kuzupco but hazvizi sepi manje kuzupco mazuva ano nezvirwere zviriko zvekore nazvo
mumwe wanga achikwira mabhazi anoenda kusouth africa paroadport amai aqueline augustine avo vati vanogara kukuwadzana vati mabhazi anoenda nzendo refu ari nani pakuzara zvavanoti zvinoderedza mikana yekutapurirana zvirwere zvakaita sechecoronavhairas
mumabhazi presi yeairimo mahwindo anenge akavhurwa saka mabhazi zvavo anoenda kunze kwenyika ari sefi because zviripo zvinodzivirira vatodiwa kuti vanhu vanyanye kuita se kuti vabatane kana kufemerana saka vachiisa zvinhu zvavo zvinoprotekta kuti kumakondisheni yekuti vanhu vanogeza maoko masanitaizer aya yekuti unogeza maoko usati wadya zvine zvirimo mabhazi muri kupiwa
umwe mutyairi wemabhazi anoenda kusouth africa vatonderai kusekwa vaudza studio 7 kuti vanhu vari kuramba vachienda kusouth africa misi nenguva sezvo vanhu vazhinji vari kuedza kutsvaga zvingararamisa mhuri dzavo mhiri kwalimpopo vakusekwa vati uwandu hwevanhu vavari kutakura kuenda kusouth africa nemabhazi hwadzikira kubva pakapinda chirwere checoronavhairas musouth africa vachiti vanokurudzira vose vavanenge vakatakura kuti vageze mavoko pavanopinda mumabhazi avo pamwe nepavanosvika pamiganhu yenyika
ai vanhu vanovachitsvaga nohudha yekuti vavararamise mhuri saka hapana kumira kwavanomboita kufamba inyaya yekuti kune kwaita korona kuramba kungoenda chienda vanongoenda kupichana vachidzoka vakasvika pabhodha varobva vaspreya kuzinside haa mukufamba kwesesaidi ndokusati kwavasati vakuspreya but zinside kuri right kuzvasvika vachispreya
munyori mukuru musangano reunited commuter operators of zimbabwe vasimbara shengarande vaudza studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti vatsvage nzira dzekuti vanofamba nemotokari dzinotakura veruzhinji vasashandise mari yebepa kana macoins pakufamba senzira yekuderedza mukana wekuti vasatapurira nezvirwere zvakaita secheCovid-19
isusuwo mota dzedu toisawo mabhini tsvina dzese pasvikira kombi paeach trip yokutura bhini rayo kuti musarambe mine contamination zvimwe zvakare zvataa tichitarisira kuti zvinogona kutibatsira tanga tichitarisira kuti nekufamba kwenguva kubhadharwa nemari currency cash yekubata inogona kuve catalyst yekutranspota zvirwere saka tiri kutotarisira kuti tichakurudzirana isu vari zvemakombi kuti tiite zvekuti tibhadharwa neko cash tiisewo matap and go mudzimotikari dzedu so that transaction yemari ive shoma mudzimotikari ndo zvimwezvo zvatiri kufungidzira kuti tisanoitawo gadziriro takabatana pamwe chete nehurumende kuti midziyo yedu motikari dzisazove dzinoparadzira chirwere kana chichinge chazonzi chinenge chapinda munyika medu
munyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato remdc uye vari nhengo yeparamende inomirira kwekwe central vasettlement chikwinya vakurudzirawo hurumende kuti ipe dzidziso yezveutano kuvatyairi vemabhazi nekuvapa zvinovadzivirira mukutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairas vachikwinya vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba kuti vose vanopinda nepamiganhu yenyika vavhenekwe vose
tinokurudzira zvakare vemakambani mahombe vakaita sana econet vana mimosa vana onki nemamaini makuru kuti ange achibatsira kuti hurumende inge ichirwisana neutachiona uru nekuti hauna mutupo hauna political party utachiona hunogona kungobata ani zvake uyezve vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu tiri kunzwa kuti kumabhodha edu hakuna zvikwanisiro zvakakwana uye kune vanhu vari kungopinda kubva kunyika dzakaisana South Africa vasina kutarisira zvakakwana izvi zvinotishungurudza nekuti zvinopa kuti vanhu vese vemuzimbabwe vange vachikwanisa kuzenge vachibatwa neutachiona uyu tinokurudzira kuti hurumende inge ichikwanisa kutarisisa patinoti mapublic transport systems ivawo mabhazi makombi nemushikashika kuti zvigare zvakacheneswa senguva dzose
Munyori mkuru mbato rinopikisa African Development Party va Brian Negomo Murape vakurudzirawo kuti mabhazi anotakura veruzhinji ange achipfapfaidzwa nguva dzose nemishonga uye vemabhazi vange vaine zvikwanisiro zvekuti vanokwira mabhazi vange vachishandisa munyaya dzeutsanana.
Tanga tinotarisira kuti mabhazi ezupco parinobva kudepot richiuya kuzotakura vanhu ngarive riri bhazi rinenge rakasprewa mushonga madisinfectants so that kuti risachirwe urwere uyu husagare panosikogara vanhu kana panobata vanhu mumaparts ebhazi iwayo. Chechipiri tinotarisiravo kuti vatyairi, mainspekta, makondakta vezupco vange vakashongedzwawo nenhumbi dzinoita kuti vasabatirewo chirwere ichi nekukasira kuburikidza nekutaura kwavanoita navanhu panguva yavanenge vachivari pabasa.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajoe bigimatiza kutinzwe kuti matanho ari kutorwa nebhazi ravo ndeapi kuitira kuti veruzhinji vanofamba nemabhazi nemakombi vasabatwe nezvirwere zvakaita sechecoronavhairas kana chinge chazopinda munyika. Asi gurukota rezveutano vaobedhaya mwoyo vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kupa vanhu dzidziso yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairas uye iri kusimbaradzawo nyaya dzekuvhenekwa kwevanhu vanopinda munyika vachishandisa nhandare dzendege pamwe nemiganhu yenyika.
Mhuri yese yezimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. Saka isu tiri kuitawo patinokwanisa napo kudzidzisa vanhu gezai maoko musango morosana kumeso musangobata kumeso zvokuti munozvizvazadza zvirwere. Saka ndo chidzidziso chatinacho tangomirira kuti tirambe takangovhara takachenjerisa zvinobva mabhodha edu ndege dzinobva kusouth africa taakutonyatsokudzitarisisa chaizvo. Vanhu vanokrosa pabhodha pabite bridge taakutovatarisisa chaizvo inosise zvataachingoita asi taakutopamidzira kutarisa kwatinoiti chivai.
Zvichakadai mashoko aburitswa nemutauri wekambani yendege South African Airways vatlali tlali anoti kambani iyi yakanzura kufamba kwendege dzayo kuenda kune dzimwe nyika pasi rose kusanganisira Zimbabwe kubva mangwana kusvika mukupera kwachivabvu uye kambani iyi yati ndege dzayo dzichange dzichibhururuka musouth africa chete zvichitevera matanho akatorwa nehurumende yesouth africa ekuedza kurwisana nechirwere checoronavhairas. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wecivil aviation authority of Zimbabwe amai Ana Hungwe kuti zive kuti pane dzimwe ndege dzakanzura kumhara muzimbabwe here sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pamwe nekupindura mibvunzo yatavatumira. Asi mashoko atiri kutambira anoti ndege yeemirates yakagumisira kupinda muzimbabwe nezuro uko Rwanda air inonzi yatanga nhasi kusapinda muzimbabwe nepamusana pekutyira chirwere checoronavhairas. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.